pakutanga tinotaura kuti madzishe haana kana kumboti vanoda vamugabe. Charumbira ndiye ati anoda vamugabe. Saka iye ega kana ane zvaari kupfuwa ngaasati madzishe ose ataura kuti anoda vamugabe. Kuziva kwedu madzishe tiri kutaura nawo siku nesikati. Naivowo vari kunetseka nekushushikana nekutambura kuri kuita ruzhinji rweZimbabwe. Madzishe mumvuri yeruzhinji, havangadi ivo kugara vachinakirwa ruzhinji ruchitambura. Saka isusu tinoti mashoko avacharumbira ekuti vanosapota vamugabe mashoko ekunyepa emunhu ari kungoda kuti zvimubve. Constitution inotaura iyo kuti madzishe haafanirwi kurerekera divi repolitical party ipi neipi. Vanofanirwa kutoti mapato akawanda akwikwidze ataure zvavanoda kuitira ruzhinji rweZimbabwe.
Asika vamafume vacharumbira ndo mutungamiri wemadzishe. Pavanotaura ka vanenge vakamirira madzishe ose?
Vanenge vachiti ndakamirira madzishe ese, asi inini kutaura kwandiri kuita ndikwekuti ipfungwa dzeumvimbi ndoga. Ipfungwa dzinongoriwo musoro mavacharumbira.
Asi tingaona here iwo mashoko ekuti madzishe ari kutsigira vamugabe musarudzo aine chaangazoitawo kune vanhu munyaya dzezvematongerwo enyika? Tichimboona mamwe matunhu madzishe chaiwo achitonzi ari pamberi munyaya dzemhirizhonga.
Zvakapera izvo. Takatarisana neregistration yemavhoti, takatarisana nezviri kuitika munyika gore rino, takatarisana masandi kongonya warumwa warumwa wapusa wapusa iri kuzanupefuku wekuti vanongotukana siku nesikati, vanongoshungurudzana, hapachina kana mumwe chete anoteverera zvavanotaura.